Vatsigiri vari kurwisana kuchiredzi West avo vari kutsigira vaDarlington Chiwa navaFrancis Moyo vachirwisana nevatsigiri vavafarai Musikavanhu. Vatsigiri vavachiwa nevavamoyo vanoti vamusikavanhu vari kushandisa vanhu vari kuvavhotesa mudunhu ravo kuti vabvise vose vanozivikanwa kuti vari kutsigira vamoyo navachiwa. Vamoyo vati ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pagadziro yesarudzo dzesvondo.
Ichokwadi zvaitika nezvokuti pavakadeploya vanhu for myself verification vakadeploya vanhu vasina zvigaro musangano, vakadeploya vanhu vamakampeni managers amusikavanhu. Ndine umbovo nokuti ini ndiri chairman wewadi 4 ebe akauya ipapa akadeploya vatosvika kati pamberi namusikavanhu, musikavanhu ndiye akanaka. Ndobva ndareiza kompleni yacho. So hazvina kugadziriswa, tine wadi 3 wadi 4 wadi 7 newadi 28 ne18 saka isusu tiri kuti vanhu vese ane chitupa ane BVR ngaatendere kuvhota muswa 29. Vanofanira kunenge vachivhota vanhu vanenge vari masero, but zviri kuitika nezvokuti pane maparal structures ari kuda kuiswa nevanhu vari aligned to one candidate.
Kunyange pasina akakuvara zvakaipisisa pakurwisana kwakaitika, zvinonzi vari kutungamirira kampeni yavamusikavanhu vaBernard Mundurwa vakarohwa vakakuvara uye vakamhangana nyaya yavo kumapurisa eChiredzi Central. Mutauriri wemapurisa Masvingo, Inspector Chad Mazula, varamba kutaura nezvemhirizhonga inonzi yakamhangara kuChiredzi, asi vamoyo vabvuma kuti ichokwadi kuti kwakaitika mhirizhonga.
Ichokwadi ndozvaitika, zvakatoitika nezuro nokuti munhu anga adeploya kwadi 28 munhu anga ari kuMDC ari achizikama munhu anga ari activist weMDC. So ndiye akaenda kunoverifa maspeze zanupf. So mayouth mavanguard of the party zvakavashungurudza izvozvo ndobva vamubata.
Vachitaura parunhare vachiwa vatiwa havasi kufara nekubvisa kuri kuitwa vatsigiri vavo munzvimbo dzavari kufanira kuvhota nemusi wesvondo. Zanupf yakati vose vari kukwidzana vafambe pamwe chete vachitsvaga rutsigiro, asi kuchiredze zvinonzi zviri kuramba kushanda sezvo vachakwikwidzana vakaremirana kumuganhu. Vamusikavanhu varamba kutaura zviri kuitika vachiti inyaya inotaurwa nevakuru vebato ravo. Sasigaro wezanupf Masvingo vaezra Chazamira vati vari kunetsana nyaya dzemasero vari kutambisa nguva yavo nekuti munhu wese anotsigira zanupf ari musero uye anobvumirwa kuvhota.
Pane vakuru stereki vanga vatoripo kwandiri vakaona zvakaitika, handingagoni kutaura inini vasina kutaura.
Kuzaka Central vaJames Dobha navaparadza chakuna vanhu vakabatana pahuro vakazodzorwa nevanhu nezuro vatadza kunzwisana pane zvavaitaura vachikambira pamberi pevatsigiri vavo. Studio 7 yakundikana kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.